Dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dziri kupa maonero akasiyana-siyana pagwaro rakaburitswa neWorld Bank iro riri kuti upfumi hwenyika hunogona kukura nezvikamu zvina kubva muzana, kubva pazvikamu zviviri kubva muzana zvegore rapera kuenda pazvikamu zvitanhatu kubva muzana mugore rino ra2025 nekuda kwetarisiro yegoho rakanaka mwaka uno. Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti vanowirirana negwaro iri vachiti nemvura iri kunaya munyika pari zvino zvichabatsirawo mamwe mapoka ezveupfumi emunyika.
Zvichabatsira mamwe masekta zakaita sana manufacturing, vane malinkage zakasimba neagriculture. Tiri kutaura zvakare kuti mining iri kusimukira. Tiri kutaura zvakare kuti pachava neimprovement in terms of electricity generation, chienzanisa nezvazvazviri gore rapera. Asi kosha ndezvekuti at macroeconomic level tisustaine nyaya stability in terms of exchange rate.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi vari mukuru weUnderhill Corporate Solutions Dr. Eddie Mahembe vanotiwo vanowirirana negwaro iri patarisiro yezvekukura kwebandiko rekurima nerezvicherwa, asi vanosimbisisa kuti iyi tarisiro chete inogona kuzokanganiswa nezvimwe zvimhingamupinyi zvinogona kunyuka pakati apo.
Pane zvimwe zvisina kuzotaurwa negwaro iri, pakamboita mini drought kubva muna November kusvika muna December, even kusvika muna January panga kusinganai mvura. Saa zvinogona kunge zvakakanganisa varimi vakawanda kuisa sampeu pasi. Saa izvozvo zvinogona kuita kuti tisawana 13% iri kutaurwai. Chimwe chatisati chanatsonzwisisa iko zvino izvi ndechekuti vaTrump vachaita sei nenyaya yetrade, because ivanga vachiita matrade tariffs. Kana kuita matrade tariffs awo, what is the impact nemaexports edu? Hasati tazvinzwisisa izvozvo.
Asi nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paDeVry University muno muAmerica muzvinafundo Elliot Masocha vanoti havaone tarisiro yeWorld Bank iyi ichibuda sezvairi nekuda kwezvimhingamupinyi zviri kuvhiringidza makambani, maindastiri pamwe nezvitoro.
Nokuti hatisi kuona isu kuti mabasa ari kuwedzera zvakadini, hatisi kuona isu kuti makambani ari kukura here kudarika kuvhara kwaari kuita makambani iwayo. Saka upfumi hungazokura papi kana kusina magetsi achinge ariwo mavhiri okufambisa upfumi. Saka handioni kuti zviri kutaurwa izvi zvinhu zvingangoitika munguva pfupi iri kutevera yegore rino, asi kutoti upfumi hweZimbabwe huchawedzera kudzaka.
World Bank yakakurudzirawo kuti upfumi hwenyika husimukire, Zimbabwe inofanirwa kuenderera mberi nekugadzirisa matambudziko airi kusangana nawo munyaya dzezveupfumi uye kudzikamiswa kwemitengo yezvinhu. Zimbabwe iri kukurudzirwawo kuenderera mberi nekugadzirisa nyaya dzezvikwereti zvayo kuburikidza nekuzvibhadhara pamwe nekupinda munhaurirano dziri pasi peStructured Dialogue Platform. Asi zvinokwanisika here izvi? Muzvinafundo Masocha vanodzoka vachiti
hurumende inenge yakuteverera here mitemo yayo yaanguri yabvirira kuisa makore namakore ichitadza kuvandudza upfumi hweZimbabwe. Vachazozvigona sei gore rino kuti upfumi hwenyika hunge huchivandudzwa?
Nechishanu chadarika, World Bank yakaparura gwaro rinopa fungidziro yekukura kweupfumi hwenyika rinonzi Improving Resilience to Weather Shocks and Climate Change. Gwaro iri rinoti chikamu chezvekurima chinotarisirwawo kukura nezvikamu gumi nezvitatu kubva muzana zvichikonzerwa nekusimbaradzwa kwekurimwa kwechibage nefodya kwakaitwa nenyika. Gwaro iri rakatiwo boka rezvezvicherwa rinoramba richiratidza kukura kwakasimba zvichitsigirwa nekukwira kwemitengo yegoridhe pamisika yepasi rose, uye boka rezvekushanyirwa kwenyika riri kukurawo nekukurumidza kuburikidza nekuwedzera kwevashanyi vanobva kune dzimwe nyika. Asi rinoti boka rezvekugadzirwa kwezvinhu riri kutatarika nekuda kwekushomeka kwemagetsi kwakakonzerwawo nekusanaya zvakanaka kwemvura mwaka wadarika. Izvo zvakadzikisa uwandu hwemvura inopinda mudhamu reKaribha kunove kunogaiwa magetsi.